Tracy.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 10 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nevapfumbamwe 5189 vakabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Musangano weutongo hwejekerere hwakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unopetwa nhasi chishanu. Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba mliswa vari kuramba mashoko ekuti rori yavo yakabatwa izere chibage chekunotengesa pamukoto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezvoutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nevapfumbamwe 5189 vakabatwa nechirwere ichi nezuro kwakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevatatu 4723, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana nemakumi mashanu nemazana matanhatu ane makumi maviri nevasere 150,628. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvina zvine zana nevasere 3,924,108. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevanomwe 2,946,357. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, Dr. Enoch Maida, avo vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 hunoratidza kuti chirwere ichi chadzoka kechina zvine mutsindo kana kuti fourth wave.
Tonga chatingada kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe, nyangwe nevanga vakateerera kunzvimbo dzakawanda pasi rose, ndechekuti mukaona utachiona huya kana kuti vanenge vabatwa noutachiona vaakuwanda vachiwedzera kubva pamafigiri angava mashoma-shoma angava kutorenja kuva below 20 asi akukwira, muchaona kuti iko zvinei zvaakutodarika 1,000. Zvoreva kuti tava munguva iya yatingatiyo tava muwave yechina kana kuti yatingatiyo fourth wave.
Izvi Dr. Maida mungati zvakatangira papi chaizvo zvekuti mungabva matimi Zimbabwe yarowa nechirwere ichi kechina kana kuti iyo yamuri kuti fourth wave
infections? Hana kungotanga kutanga kukwira muZimbabwe chete, kunana South Africa ari kukwira munzvimbo munyika dzakapoteredza, nyangwe kunana Europe ndokwakatotanga vane mavhiki akati kuti mafigire vanobatwa noutachiona hwecovid achikwira. Saka izvozvo zvinotongoratidza kuti tadzoka zvakare panguva dzatakambopinda nadzo munana June July dzokuti utachiona hunokwira stereki zvakapamidzirwa.
Izvi zvinorevei takatarisana nenyaya yekurwisa denda recovid-19 iri?
Vanhu vanongoramba vachikurudzirwa kuita zviya zvagara zvichingotaurwa, zvichikurudzirwa ne World Health Organization, zvichikurudzirwa nehurumende kudarikidza nebazi rezveutano. Tagara vanhu vachingovakurudzira. Chokutanga, vanhu ngavabaiwe nhomba yecovid-19, vanhu ngavavhaksinetwe. Kutanga iko zvino pamakore gumi nematanhatu zvichikwira, kureva 16 years zvichikwira, vose vaya vasina miviri ngava inorwara inodziya kana kuti vari kudzimbikana nezvimwe zvirwere, vese vanotarisirwa kuti vabayiwe nhomba. Kana nyango wangaone mapiritsi aunotora angava ezvirwere zvinenge zvagara zvinogara mumuviri, atoti machronic diseases kana illnesses ana BP ana sugar, asi uchiona kuti muviri wako wakagwinya nyange uchitora hako mapiritsi ako, munotarisirwa kuti munobayiwa nhomba iyoyo yecovid-19. Nyangwe munhu anotora mapiritsi eHIV chero muviri wako kana wakangogwinya chete usina zvimwe zvinonetsa pauri, uchingova munhu ari kutora hake mapiritsi ake, izvozvo hazvikukonesi kuti unobayiwa nhomba yecovid-19. Saka zvakakosha kuti vanhu kwese kwese tinokurudzirwa kuti ngavaende vanobayiwa, ngavavhaksinetwe. Mavhaksini ariko, hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti mavhaksini avepo kuti vanhu vabayiwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, Dr. Enoch Maida, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda nemunyori weparamende vaKenneth Chokuda vazvipinza mukugara vari vega kana kuti isolation zvichitevera kubatwa nedenda recovid-19 kwevanhu vanoshanda muparamende makumi mashanu kubva muzana. Musangano weutongo wejekerere wakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unopera nhasi chishanu. Musangano uyu uchaitwa gore roga roga une chinangwa chekutarisa zvinonetsa hurumende dzejekerere uye uchipawo mukana kuvatungamiri kuti vazivise kuzvipira kwavo mukusimudzira utongo hwejekerere. Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu, asi sachigaro vedunhu reZANU-PF muNorth America vaRegis Charumbira vaudza Studio 7 kuti kusakokwa kweZimbabwe kumusangano uyu hazvirevi kuti pane kusawirirana pakati peAmerica neZimbabwe, vachiti mutungamiri wenyika haana kugumbuka nazvo.
Zimbabwe haina kukokwa kumusangano wedemokrasi naJoe Biden kuUnited States of America. Chikonzero hatichizivi, asi isu zvatinoziva ndezvokuti America neZimbabwe hatisi maenemies. Deta tiri maenemies, taide takatombodzingana maembassies edu kuti Zimbabwe neembassy iri kuNew York, missions iri kuNew York, embassy iri kuWashington, versus US embassy iri kunoku Harare. Vaita ide takatombosvika pamakakata onawo kuti taidzingirana maembassy. Zvakaitika kuna na France. France chaiyo yakataura kuti Australia neAmerica maembassy zavo ngaavhagwe panyaya yezvanga zvaitika kudhirire remasubmarine reFrance neAustralia rakanga ratogwa, contract yachona yatogwa neUnited States of America. Saka muchidimbu ndoda kuti Zimbabwe neUnited States of America hatina matambudziko, hatinawo pakati pedu kana macrisis kana machallenges hatina. Tiri nyika dzinohidzana dzinowirira zvikuru, asi tinoziva isu kuti America as a superpower sort of, tinoziva kuti superpower ya iko China for sure economically, but America as a country inowanza kuda kushandisa chisimba panyika doko dzakaita dzisina Zimbabwe dzinenge dzisina upfumi hwakaenderana neAmerica. Tinoona kuti vanenge vachitora advantage sometimes vachida kupusha maregime agenda avo, regime change agenda avanenge vanawo pamusoro penyika yeZimbabwe. ndozvimwe zvinoita kuti vasazotidana kune humwe ukokwa hunenge huchiitwa kunyika yavo yeAmerica.
Mutungamiri wenyu haana kugumbuka here kusiyiwa vamwe vachikokwa?
President wedu havana problem nazvo kuti Zimbabwe haina kudamwa kuAmerica. Haizvo hazvinyanyi kutinetsa seZimbabwe. President wedu havana dambudziko iroro zvavo rokuti tingati tine dambudziko, dambudziko hatina. Saka naizvozvo ndoda kungotaura kuti vakokwa ivavo ngavaindi. Ndichatafarira ndechekuti vakoka dzimwe nyika dziri muSADC, vakoka dzimwe nyika dzatinozvidzana nadzo dzisingazokwanisi kuti rasha. Saka izvozvo zvavari kuita nenyika idzodzo tinoziva kuti isi tichabhenefita pazviri in one way or the other. Saka ndinotenda kuti panyika dzakokwa, aiwa, ngadzinomirirawo Zimbabwe. Tinoziva kuti kune tichamiririkwa nehama dzedu dzakatitenderedza, vana Zambia, vana Malawi, dzakainvhaitwa nana South Africa. Vanotimiririra ivavo vachitipiravo zvavanenge vakapuwa. Ndatenda.
Sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kumasvingo neStudio 7, asi sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda svosve dzokora. Vanoti musangano uyu chinhu chikuru sezvo uchirangaridza hurumende dzinodzvanyirira vanhu kuti zvadzinoita hazvisisina anoda kuona. Vadzokora vati kusakokwa kweZimbabwe chiratidzo chekuti nyika haisi kuita zvinoenderana nezvinangwa zvemusangano uyu.
Musangano wedemokrasi uri kuitwa navaBiden uyu musangano wakanakisa chaizvo, unotofanira kugara uchitongoitwa nekuti uri kubata zvinhu zvinonetsa muAfrica, zvinotitemesa musoro. Vari kutiwo unotaura nezve matungamiriri vane humbimbi ndoga vanoda kuramba vachingotonga vachidzvanyirira vanhu. Uye uri kutaura nenyaya inonetsa zvikuru sei munyika medu meZimbabwe, nyaya yecorruption, nyaya yeuori, vanenge vachiikurukura ipapo. Vozokurukurawo zvakare nenyaya yekodzero dzevanhu. Saka ukatarisa zvinhu zvitatu izvi, zvinhu zviri kunetsa muAfrica. Tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe, ndo zvinhu zviri kutishungurudza, ndo zvinhu zvatidzosera mumashure senyika. Saka tinoti zvinhu zvakadai izvi zvinofanira kugara zvichiitwa kuti vanhu vadzidziswe kuti vanhu vanobatwa zvakanaka.
Kune vanoti uyu musangano hauna zvavo basa zvikuru, vachiti kusashedzwa kwakaita Zimbabwe hakuna zvakunoreva. Munofungei namashoko aya?
I think kungotaurawo kwevanhu vasina kukokwa kumabiko. Munoziva zvinogwadza kuti kune mabiko iwo regedza kukokwa pakati pevamwe vese. Nyaya dziri kutaurwa uku inyaya dzakakoshesa chaizvo, uye dzinotogona kutouya nerubatsiro rwakanyanyisa. Saka veZimbabwe kuti vataure ivo kuti havana hanya nazvo, vari kutoreva kuti havana hanya nevana veZimbabwe, nekuti zvinhu zvese zviri kutaurwa apa zvinhu zvekuti vakazvinzwa vakagadzirisa zviri kuitika munyika zvinobatsira vana veZimbabwe.
Chii chamunotarisira kuti chibude mumusangano uyu?
Tinenge tichitarisa, tikutotarisa kuti zviri kufamba sei, tichiona, tichaverengawo zvakare zvinenge zvichiitika sezvo tisiko. Asi ndinodaira kuti tichadzidza zvakawanda pane zvinenge zvichiitika ikoko, nezvavachatarirana kubvumirana pavanenge vakurukura. Zvinhu zvatoda kuonawo kuti zviri kumbonzi chii nenyaya yekudzvanyirira vanhu, chii chingaitwa kuti udzvanyiriri upere, uye kuti chii chingaite kuti nyaya yekushungurudza vanhu, mahuman rights, inogadziriswa sei. Saka zvese izvozvo tinenge tichitarisa kuti tione kuti dzimwe nyika dziri kunzii, uye kuti zvichaitwa sei kuti zvose izvozvo zvipere.
Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda svosve dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Mumiriri weNorth John Mudare reparamende vatemba mliswa varikuramba mashoko ekuti vakachikora mutemo mushure mekunge mukuru weGrain Marketing Board vaRocky Muchena vaudza komiti yedare reparamende kuti vainge vabata rori ine chibage chinosvika matani makumi mana chichibva kuBrazil ravamuliswa achida kunotengeswa pamukoto. Vamutena vakaudza dare iri kuti chibage chaifanira kutengeswa kuGMB nekuti vainge vapa vamuliswa zvikwanisiro zvekurimisa. Chibage ichi chinonzi chakawanikwa chakatakurwa kuselu uye pane humbowo hwekuti chaienda kupi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vamuliswa.
Nyaya iyi yabuda kuparamendi iri mukomiti yezvekurima inotungamirwa naHonorable Mayor Wachigejena yekuti inini ndakabatwa ndine chibage 40 chandaida kuendesa chikatora neGMB. Ndakakoza mhosva, ndakapara mhosva manyepwesa. Kana munhu ashedzwa padare rataura rake, handirangu nguva ichauya pandichataurawo futi zvandinoziva kuti zvakafamba sei, nekuti iyezvinezvi vatoda kutoziva masaidhi emastori acho maviri kuti chii chakanyatsoitika, nekuti zvataurwa naRocky Mutina, general manager weGMB, kunyepa.
Sei muchiti handi chokwadi?
Mapepa acho ari kupi? Voramba vachingondisvibisa chete, nekuti ndinotaura chokwadi. Vanofunga kuti izvi ndo vachishanda nevakuru vehurumende nevamwe maminista kuti kumunyararidza kumusvibisa. Vakambozviita futi pana Godhead vakati ndaita hore ndanomukumbira bribe, ukakauya kati kwani hazvina kutomboitika. Saka hatidi kushandisa paramendi kuti iite zvinhu zvekuda kurwisana. Paramendi yechokwadi, handizvo zvainofanira kunge ichiita manje kana yakusvika pakadai.
Saka nemamiriro akaita zvinhu vamuliswa, vamwe vachiti ngaivhiwe, vamwe vachiti haivhiiwe, imi muri kutarisira kuti muchapawo divi renyu riini chaizvo?
Ndiri kutarisira kushedzwawo inini, kuti ndivhunzwe kuti takanzwa kuti wakatora chibage chakachendisa kupi, nekuti ndinomirira vanhu ende zvinondishatisa zita rangu. Ndiri nhengo inomirira vanhu munotoni zvakasimba chaizvo. Saka kana vanhu vangu vanondimirira vandomirira vanzwerondako mpiwedata kumvotera izvozvo, ndagara nchiita zvinhu pajekerere pachokwadi, ndoramba nchiita zvinhu pachokwadi. Chavakakanda jeche rakaita sei, ngachotaziva kuti yangu i39 ine concrete, ine cement, ine ma3 quarter stones nemvura futi, tikati netaisa imomo tochivhara. Saka ndo zvandichaita apa, ndichavarakidza kuti hamusadaro. Ende vanhu vanofanira kunge vachinyara, mungosvibisa zita remunhu pese pese, nekuti munhu ari kutabatisa kachitaura chokwadi.
Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba mliswa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anasi. UZimbabwe.com rinoti mazana nemazana evanhu vanofanirwa kutambira mari dzemudhandigere vari kunetseka, asi mari dzemudhandigere dzavakashandira dzakangogara dzisina ari kuzvitora. Mari iyi inonzi yasvika pamabhiriyoni maviri nechidimbu. Newsday rinoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vayambira vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa kuti vachasungwa munguva pfupi pfupi iri kutevera, vachiti vaMutasa mutengesi akashandisa mari dzeZimbabwe Congress of Trade Unions zvisiri pamutemo, vachiti zvakare vaMutasa vaiita misangano muchivande nemizinda yeSweden neSwitzerland iri muZimbabwe. MuHerald, Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguria vanoti pane mari yekunze yakakwana kubhadhara vashandi vehurumende mabhonasi avo, naizvozvo vanhu havafaniri kuzoomesera nekurara vari mumitsetse pamabhanga. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
amukasei pa studio 7 apo ndine hangu maino no ndiri kuno Cape Town. Ah, ndinoda kuti nematambudziko amukoma dhe wamavhinga. Ah, takarwadziwa chokwadi ngavazorore murugare. Ah, ngavazorore murugare chokwadi. Mwari anotora vanhu vakanaka achisiya vakaipa panyika. Minoti sei. Aiwa mukoma dhe wakanga aine shoko munhu aigona kumiririra wanhu zvechokwadi. Nokuti mashoko awaitaura zvechokwadika angati mashoko ane simba. Zvinotaridza kuti wanga aine leadership uri mawari. Hazvisi zviya zvekuti hanzi ndezvekungomanyira kuti ndakadzidza. Vakadzidza zvavo ehungu pama human rights, but zvaakagara zviri mawari zvinotooneka kuti wakasikwa naMwari ari munhu ane leadership wanga uri mari. Ngavazorori murugare nemhuri dzawakasiya. Aiwa, ngavazorori murugare. Tarasikirwa negamba redu, taitowaona sababa chaiwo aigona kumiririra vanhu.
Wasamararo studio 7 matereri wese wa studio 7 ndomoresai makusena naya ndirusiya pa Pretoria. Indaifungidzira kuti pamwe muZimbabwe tachanga mukohota akufungwa zviri nani tisikazivi kuti kuna vamwe vanhu vachiri kumashure chaiko chaiko. Uyo anozviti mukomboni uyo mataurira anoita uyo muZimbabwe makaita vanhu vakadai atifungwa kuti tinomutirira kose zvinezvi tiri kunyatsoona kuti gavhumendi iripo ndoyaurira zvinhu. But munhu anotaura kuti anziya shamisa is a failure bosi kubva pawakatanga kuwina mapotozvo akangozara mumatauni. Kuda kuti shamisa atore mari yemhomo mbake ari kuvhara mapotozvo. Ko pamakamboita unity gavhumendi yato mukaona kuti zvinhu zvese zvakachinja. Mafoni makatanga kuabata muri kumusha zvachinjwa nemudhisiya. Dora for 2 yakana tsvangira ipa maimba vasikanganwa zvese vakutanga kutaura kuti hani mapotosi chamisa is not a prison.
Ndinokukwazisai mese vashamarari vestudio 7 ndichiti makadini zvenyu mese ikoko. Hai, ndarwadziwa nerufu rwavadhewa mavhinga namatambudziko kumhuri yekwamavhinga. Zvandirwadza zvimwe zvokuti rufu rwavo rwavadza. Shuwa kurasikirwa nomunhu ana mashoko anoudzamu zvarwadza. Ndichingoti vakomana kune avo vanotungamira Zimbabwe, ushemadzoro. Tiri kuti ushemadzoro, tiri kuti ngaapinde ake mukomana pari zvino, ngaapinde ake mukomana.
Mangwanani mangwanani mhuri yestudio 7. Zvinorwadza. Vamavhinga vakatibaya mwoyo. Kungonzwa kuti vamavhinga vasisiko nezera ravo nebasa ravanga vachiita, Zimbabwe yarasikirwa zvikuru nemwoyo wevanhu vanga vachishanda vari muSadak, Southern Africa. Zvinokwadza. Tinongoti vadhewa mavhinga, mweya wenyu ngauzorove murugare. Muri vadhewa hamusi kuchema mega, tiri kuchema nemi takawanda tarasikirwa tese.
Makadiko pastudio, vanamukoma Jonga, vanamukoma Tanonoka, makadiko ikoko. Imi munotipa nhau dzechokwadi dziri kuitika munyika. Ndinoda hangu kutaura nenhau yababa wakazviti baba Komboni, vachitaura kuti MDC ifailure. Ndoda kuvaziisa kuti ngavafambe nenhau. Varugara Zimbabwe ipi iyoyo vanoti hanzi mapotos akatanga 2001? Ko muna 2001 kwaitonga MDC here kana kuti kwaitonga ZANUPF? Vanhu vari kutambura vachirwadziwa vachishaya zvekudya muZimbabwe nenyaya yeZANUPF. Chokwadi mukore unoyu mungataure mashoko akadaro baba imi chokwadi nekutambudzika kuri kuita vanhu. Imi hamusi muZimbabwe henyu, otherwise muri kunze kwenyika. Asi bvunzai vanhu vari kurarama vari muZimbabwe kuti vari kurarama sei. Vanhu vari kufa nenzara. Ndosaka vanhu vari kuti mukomana ngaapinde paitewo chenji, vanhu vamboonawo zvimwe. Gore rakapinda tsvangirai achitonga, vanhu vakatangawo kudya vachiguta. Chinongoda munhu kudya achiguta. Otherwise zvimwe zvese zvinozoteera mashure. Munhu akazadza dumbu rake nechikafu hapana problem.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti America inoona kuti pazvinhu zvose zvinonetsa pano pasi, Africa ine chekuita mukuumba ramangwana renyika dzose pasi pano. VaBlinken vanoti zvose izvi zviri pachena sezvo Africa yakazara nevechidiki vane shungu dzekuita zvakawanda, vanoda kushanda uye vanotsvaka mikana yekuita zvavanokwanisa kuita kuti vabudirire. VaBlinken vanoti kusvika pagore ra-2025 zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevanhu muAfrica vanenge vari pasi pemakore makumi maviri nemashanu, vachiti zvakare mugore ra-2050 munhu umwe chete kubva muvanhu vana pasi pano anenge ari wekuAfrica. VaBlinken vanoti Africa ichava umwe musimboti wezveupfumi kana chirongwa chenyika makumi mashanu neina dzakanyorera nachibvumirano cheAfrican Continental Free Trade Area chikashandiswa zvakazara. Murwendo rwavo rwekutanga kuAfrica segurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika, VaBlinken vakashanyira nyika nhatu dzinosanganisa Kenya, Nigeria neSenegal, vachiti nyika idzi dzine utongi hwejekerere, dzinoshanda kusimudzira zveupfumi munyika dzazvo, dzinorwira kuchengetedzwa kwezvamamiriro ekunze uye dzinokurudzira kuumbwa kwezvunhu zvitsva. VaBlinken vakazivisavo nezvezvibvumirano zvakaitwa neAmerica munyika idzi. VaBlinken vakati muKenya vakazivisa nezvechirongwa chekubatsira kuti vanhu vazhinji vabaiwe nhomba yeCovid-19, vakazivisa kuti kwokutanga munhoroondo yayo, America yazvipira kupindawo munhaurirano dzepasi pose dzekuchengetedza nokuona kuti nyanza dzigare dzakachena, uyezve America yakabatana neNational Geographic iri kupa zvikwanisiro kune vechidiki muAfrica kuti varwisane nokupinduka kwemamiriro ekunze. MuNigeria, America inofara mukunyorerana zvibvumirano zvekuti zvirongwa pakati payo neNigeria zvinobatsira mune zveutano, zvedzidzo, zvekurima nezveutongi hwakachena zvibudirire. VaBlinken vakashanyiravo nzvimbo yeInnov8 kuti vasangane nevanoedza kugadzira zvinhu zvitsva neavo vane mabhizimisi. MuSenegal, makambani mana eAmerica akanyorerana chibvumirano nehurumende yeSenegal kuti zvirongwa kana kuti maprojects munyika iyi awane zvikwanisiro. VaBlinken vakashanyiravo Pasteur Institute of Dakar, iyo iri kushanda kuti ikwanise kugadzira nhomba yeCovid-19 ichibatsirwa neAmerica. Rwendo rwangu urwu hunoratidza udzamu hweusawira hweAmerica neAfrica. Unoratidza kushanda tose kwatiri kuita mukutsvaka minduro yezvinonetsa mukutarisana kwedu nematambudziko matsva, vakadaro VaBlinken. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nevapfumbamwe 5189 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Musangano weutongo hwejekerere wakasvidzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unopera nhasi chishanu. Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba mliswa vari kuramba mashoko ekuti rori yavo yakabatwa izere chibage chekunotengesa pamukoto. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.